Mutungamiriri wesangano reAdvocate for Earth, Valemi Mtinashe Chisaira, vaudza vatori venhau nhasi kuti sangano ravo harisi kufara nemararamiro ari kuita mhuka zvikuru sei kuHwange National Park, uko kwavanoti mhuka dzakawanda dziri kufa nenzara pamwe nenyota, zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura gore rino, kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. VaChisaira vati havasi kufara kuti magweta avo pamwe nevesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzemhuka kuti dzisaitirwa utsinye reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals, vakarambidzwa nebazi rehurumende reZimpark svondo rapera kuongorora mararamiro ari kuita mhuka kuHwange National Park.
Dambudziko zhinji ratiri kutarisana naro nderekuti mazuva ano ekushayikwa kwemvura, kushayikwa kwechikafu zvinokanganisa vanhu, zviri kukanganisawo mhuka dzisari dziri manational park. Pedzezvo pane nyaya yekuti yemabatiro ari kuitwa mhuka nemapoka kana kuti masangano ehurumende anofanirwa kunge achichengetedza mhuka izvi zvakaita sana Zimpark. Pane masangano mazhinji anosanganisa Advocates for Earth na National Society for the Prevention of Cruelty to Animals vanoona nezvekushaitwa utsinye kwemhuka vari kutaura kuti zvimwe nguva maitiro avari kuita haana kujeka. Mabatiro anoita mhuka anofanira kuva akajeka kuti vanhu vanokwanisa kuva neaccess, vanhu vanokwanisa kupindawo, vanhu vanoona nekodzero dzemhuka vachiona kuti mhuka dziri kubatwa sei, vachiona kuti zvii zviri kunetsa pamhuka.
Nekuda kwekufa nenzara kwavanoti kuri kuita mhuka, VaChisaira vanoti vave kuronga kufamba kubva kuHarare kuenda kuHwange vachipemha mari ichashandiswa mukutengera mhuka idzi dziri kufa chikafu.
Iya, izvino zvinhu zvakatoomera vanhu zvese nezvipuka zvakasiyana siyana nekuti nekuchinja kwekuita mwaka nenyaya dzeclimate change zviri kunyanya afecta isu vari nyika vatoti masubsaharian African countries mumakore mashoma apfuura nemakore ano atazi zvinoratidza kuti mhuka dziri pachizvaro dzopedzisira dzisina ukwanisiro hwekuwana mvura, hwekuwana chikafu. Saka isusu sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka tatakaronga kuita kufamba tichidzidzisa vanhu pamusoro pemhuka dzedu nematambudziko adziri kutarisana navo, uyezve tichitira kutsvagawo mari kana kuti chikafu chinokwanisa kupiwa mhuka idzi.
Kunyange hazvo vasina kutipa huwandu hwakati tsvikiti, VaChisaira vati mhuka dzafa kuHwange nedzimwe nzvimbo dzawanda zvikuru kubudikidza nekushaya chokudya pamwe nemvura yokunwa. VaChisaira vanoti mhuka dziri kutadza kugara zvakanaka mune dzimwe nzvimbo dzinochengeterwa mhuka kubudikidza nemabasa ari kuitwa nevanhu vanosanganisira kucherwa kwezvicherwa.
Mashandiro atiri kuita sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka nedzenharaunda tiri kuona kuti kuarea yakaita seHwange kuri kuzara vatinoti vaya vanochera marasha macoal miners vari kupinda makore apfuura varikuita vachiwanda kupinda kwavari kuita munzvimbo yenational park. Pari zvino sesangano tiriuka tindori necomplaint yatakatowana kubva kune community vato nedunhu riri kuVictoria Falls panyaya dzevanhu vari kuchera ko vari kukanganisa even nzvimbo dzavo dzeukuru vatoti magrazing areas pachiro. Saka ya nyaya dzesvari dzevanhu vari kuchera ko dziri kukanganisa mhuka, dziri kukanganisa even vagari vari munzvimbo dzakatenderedza Zambezi Valley nekunana Hwange.
Zvichakadai, imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzemhuka vaIvan Zindadzungira vatiwo havasi kufara nekutengeswa kuri kuitwa nzou dzichiri diki nehurumende kunyika dzakaita seChina vachiti mhuka idzi dzine mukana wekufa kana dzinge dzaenda kunyika idzi.
Hurumende dzatengesa mababy elephants kuendesa kuChina, asi isusu sesangano redu taitawo tsvakurudzo dzedu handiti taona takanati zera remaelephants achiri madoko zvekuti akatransferiwa kubva muZimbabwe kuenda dzimwe nyika, survival yavo inonetsa. Asi iyo veZimbabwe National Park vakati iyo asi mababy elephants they are sub adults, ndipo pakazoenda vanhu veSPCA vachida kunoassessa the condition yemaelephants acho. That's when they were ndipo vakarambidzwa ita sei access kuti vaone zvakaita. Sanokaitwa kuti transparency hapana kuti mababy elephants akaenda here kana kuti masabhadha aitaurwa nevanhu veZimpark. So ndopane nyaya yedu yekuti maisho zvakadaro anofanira kuva ari transparent kumastakeholders ese ari involved nyaya dzemhuka sezvikatasana neSPCA ndo vanoona nezvemararamiro emhuka ende vakarambidzwa kuti vaone kuzondova nezvekodzero dzemhuka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZimpark sezvo mutauriri wesangano iri vatinashe farao vati vari kunze kwenyika. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekushanyurwa kwenyika vasimangaliso Ndlovu pamwe negurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Wange National Park ine zvuru nezvuru zvemhuka dzemhando dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.